Ini ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzeluza nasi, chipiri ndira 17-2017. Mutunga miri we MDCT va Morgan Changirai voparura urongwa wokupinda muvanhu kuti vanzwe pfungwa dzavo pamubatanidzwa wemapato. Gurukota rezvemaguta vaSevia Kasukuwere vanoti vane dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo dzakavhiringwa nemafashamo havasi kuzobatsirwa nehurumende. Vana chiremba vonyunyuta kuhurumende vachiti havasi kubatwa zvakanaka kumabasa kwavo. Studio 7 inotarisa zvakadzama kuparara kwaita migwagwa. Studio 7 ichange zvakare ichitarisa urongwa hwekugadzwa kwemutungamiri mutsva wemuAmerica vaDonald Trump nemusi wechishanu. Muchirongwa cheve chidiki The Connection na 8pm tiri kutarisa mabasa akaitwa nava Barack Obama kune vechidiki vemuAfrica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am ne 4930kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira pa Facebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.